Varini ava vanoti mari iri kunonoka kuuya ndeiyo yavanofanirwa kubhadharwa iri mumadhora ekuAmerica inonzi inoiswa mumabhuku ekubhanga avo anoiswa mari yekunze kana kuti nostro accounts. Vachizivisa nezvekutengwa kwezvirimwa neGMB mwedzi mishoma yapfuura, gurukota rezvekurima vaHS Masuka vakazivisa kuti tani imwe chete yechivage ichange ichitengwa nemadhora ekuAmerica anoita mazana matatu nemakumi matatu nemashanu kana kuti US$335. Pamari iyi madhora mazana maviri kana kuti US$200 inoiswa munostro account, imwe madhora zana nemakumi matatu nemashanu kana kuti US$135 inobhadharwa iri mumadhora emunyika pachishandiswa mutengo wedhora rekuAmerica unenge uri pamusika wemari pazuva rainenge yabhadharwa. Varimi ava vanoti mari yemadhora emunyika vari kukurumidza kuibhadharwa, asi madhora ekuAmerica iri kunonoka kuuya zvakanyanya. Imwe wekuchegutu vanomo Sunday ava vakaendesa matani makumi maviri echibage kuGMB vanoti vave nemwedzi wose vasati vawana mari yavo yavanofanirwa kubhadharwa iri mumadhora ekuAmerica.
Ndakaendesa matani angu kuGMB emwedzi wapera, asi kusvika pari zvino mari dzacho handisati dzabhadharwa. Saka manje hatizozivi manje kuti zvichasakisa kuti pakuronga kwedu kuti tinge tichitenga mainputs, nokuti zvichida angakwire ende zvingazotikanganisa pakuda kurima pamwaka unotevera.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekuhwirisha mudunhu remashonaland east vaAmon Rusere vanoti kunonoka kubhadharwa kwemari yemadhora ekuAmerica kuchaita kuti varimi vakawanda vatadze kuita gadziro yakakwana yemwaka unouya.
Kunonoka kubhadhara kwave kuita varimi kuGMB kwakutoti vatengese chibage chavo kuvanhu vanotenga nemari pasi pasi, asi mari yacho inenge ichibhadharwa ipapo ipapo.
Kunonoka kubhadharwa kwevarimi kunonzi kwave kuitawo kuti makoronyera atenge chibage nemari iri pasi. Izvo zvichaita kuti varimi vawane mari shoma pane yavanga vakatarisira. Ongororo yaitwa neStudio 7 kumatura eGMB ari muBanget Chinoi Live Den Karoi nevhuti inoratidzawo kuti varimi vashoma vari kuendesa chibage kuGMB. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanobvumawo kuti kunonoka kubhadharwa kwevarimi mari dzavo dzose kunoita kuti vasagadzirire sezvinotarisirwa mumwaka unouya.
Kunonoka kubhadharwa kunovhiringa murimi pakuronga kutengawo zvokushandisa nenguva kuti akwanise kurima nekudyara nenguva.
Amai GT vanoti varimi vanoitawo dambudziko rekuti muripo yemari dzavanenge vakakwereta kumabhanga kana kuti invest inowedzera kana vakanonoka kudzosa zvikwereti izvi kunyange hazvo isiri mhosva yavo.
Asi murimi oramba achibhadhariswa interest nemabhengi vasingaonewo kuti murimi anenge anonokerwa kubhadharwawo neGMB.
Asi mutauri weGMB munyika vaNixon Kanyemba vanoti vari kupa varimi mari dzavo. Vakanyemba vanoti kusvika svondo rino nechitatu vainge vabhadhara varimi mari inosvika mamiriyoni masere ane zana rezviuru zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$8.1 million uye madhora emunyika mabhiriyoni makumi maviri nematatu ane mamiriyoni matatu kana kuti $23.3 billion. Vanoti vanobhadhara varimi zvichienderana nemari yavanenge vapiwa nehurumende, asi vanovimbisa kuti panopera mwaka uno murimi wose anenge abhadharwa mari yake.
Tikabvunza varimi ngechekuti GMB iri kubhadhara varimi zvichienderana nemari yatinenge tapiwa panguva nenguva nehurumende.
Patabvunza kuti zviri kuita sekuti varimi vashoma ndivo vari kuendesa chibage kuGMB, vakanyemba vanoti vanga vasina mafigiri ehuwandu hwechibage chainge chaendeswa kuGMB nguva ino gore rapera, asi vanoti pari zvino vatenga chibage chinosvika mametric makumi mana ematani munyika.
Ngeri chiri chibage kusvika nezuro 19 July tatambira 40,756 metric tons.
Vamwe varimi vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuGMB nekukurumidza sezvo chichiri chinyoro nekuti vakachikohwa nekukurumidza nekutyira kuti chinobiwa. Vakanyemba vakurudzira varimi kuti vaende nechibage chishoma kana kuti sambo ku GMB kuti chinotariswa unyoro wachinenge chinawo kana kuti moisture content vasati vaenda nacho chose kunotengesa. GMB inoti haisati yave neuwandu hwechibage chairi kutarisira kubva kuvarimi gore rino, asi hurumende yakazivisa muna Chivabvu kuti yaitarisira kuwana matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu echibage kana kuti 2.3 million tani. Hurumende yakabvisawo mutemo waimanikidza varimi kutengesa zvirimwa zvavo kusanganisira chibage kuGMB chete. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.